vechidiki vari mubato riri kutongare ZANU-PF vanotizvara nhasi izuva rekutipatarisa kwenyaya dzinobata vechidiki. Munyora anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU-PF muzvare Yeokai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisawo kuwana mukana vasingashungurudzwi kuva vachienda kunocherawo zvicherwa zvenyika ino. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo nemhuri dzavo sevanhu vechidiki.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vastephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Tiri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yaMugabe kuma80s mune yainzi Bhuku raHundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navaMugabe izvo akonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugore ra2008. Izuva rinotirangaridza mabasa akashata avaMugabe anosanganisira kudisplesewa kwezvarwa zveZimbabwe muna 2005 mune operation yavaiti Muramba Tsvina. Izuva rinotirangaridza kutambudzika kwavana veZimbabwe especially vechidiki nekushayiwa kumabasa apo izvo zvakakonzerwa neutungamiriri kusakarorama hwaMugabe. Saka isusu vechidiki veMDC hatisi kuzocherechedza zuva iri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement izvo chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozwa Musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi, asi chokwadi cheitwa ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita sevafarai Muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Zvuma izvi zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaiya chaiya vanhu achikotazoti ye 2 million jobs chichi nhasi hapana takangogara madhigirii tina wari kukumba uku izvi zvinenge zvikabata apa mangwana wabata apa hazvitombofamba. Saka tisiaaezwa nyaya yemabasa kuri nyaya yekutishungurudze.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudai vechidiki vachipindawo pachi vane new blood. Uyezve tiri kutarisirwawo kusimudzira kwenyika yeZimbabwe. Tiri kuti development ndosokutanga budiriro munyika yedu yeZimbabwe. Makatarisa we are in underdeveloped country. Zvinhu zvedu zvese zviri kumashure. Saka ndo chivimbo chedu, tarisiro yedu zhinji pamusoro isu vechidiki. ende tarisei muno makatarisana na minda downsizing yemafarms akaitwa muzimbabwe hatinamwe vechidiki vane minda as long nemapatlines avo ndo vakawana minda but kuti ngatitreise tese vane vezimbabwe torega kuvatarisa mapatlines when it comes ne development
zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti blue roof kuborodho muno muharare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai mugabe junior chekumazowe vachipinda pablue roof mibvunzo yatumirwa mwana wamugabe amai bona chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.